mhuri yese yeEconet Group tino urongo zvikuru nezvakaitika izvi. Upenyu hwakarasika nokuda kwecyclone, dzimba dzakaparadzwa, uye upenyu hwevanhu and you know the way people were living their way of life zvakanganiswa nokuda kwecyclone. Asi isuwo sevagari vemuZimbabwe uye sebhizinesi rinoshanda riri muno muZimbabwe, veEconet Group vakamirira Econet Wireless Zimbabwe, Cassava SmartTech Zimbabwe, Liquid Telecom neHigher Life Foundation. Patakanzwa nezvetsaona iyi, takatanga kuti vanhu vanokwanisa kupa mari vape mari. Isu tatapawo $5 million yekubatsira mavictims nemasurvivors ecyclone. Uye takatangawo kupa Eco Cash Dealer Code inoitwa iyo 320041. Ikuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsire kureiza mari. So tingati from the fundraising effort iyoyo, just from our side and our customers and these well-wishers in Zimbabwe, we have raised close to 340,000 as we speak. Then more specifically, tangati chibatsira on the ground, tangati establisha command center yedu isusu yeEconet kwaMutare. Tangati chishanda wakuzakari nile EcoSure waka donator makofins 50 akato deliver iku zvinotaura wakwa tiri kuita ato reko.
Tiri kunzwa kuti muri kushandisawo zvakare unyanzvi hwemadroni mukutsvaga vapenyu nevakashaya. Mukatiudzawo zviri kufambawo sei?
Thank you very much for that question. Tiri kushandisa technology yedu inosanganisira madroni atinogara tichishandisa patinoita basa redu rekuita deploy our network, patinoita roll out kana kuisa mabase station, tichiita signs dziri kushure kwazvo kuti tione kuti anofanira kuitwa papi, anofanira kucover nzvimbo yakakura sei, tinoshandisa madrones iwayaya. Saka tiri kumashandisa kuti aende kunzvimbo dzose dzakaaffectwa necyclone. Iko zvino ndinotenda tine madrones angaite 5 nemahombe chaizvo akatobva kusouth africa ari kushandiswa iko zvino. Anooparitwa kukwira mudenga otanga kuenda kunzvimbo dzose dzingasviki vanhu because kuri damaged, otora mapictures, mavideo pictures ezviri kuitika, odzika muzasi zasi achipinda mese mumapani, achienda mahombekombe MDV, achipinda mumagoronga achitora mapicture, obva adzosa kucommand center, wotarisa mavhidhiyo iwaya, woona kuti apa pane vanhu masurvivors, vanhu vakapona, wobva vaenda manje nemahelicopter panzvimbo iyoyo kuti vanobatsire vanhu vavo. Kana vari vanhu vakarasirwa neupenyu hwavo voenda zvakare nevanhu vekuarmy vatiri kushanda navo, vonotora vanhu ivavo vochengetwa. Saka ndo zvatiri kuita iko zvino, uye basa iroro riri kutoitika iko zvino as we speak.
Tichitarisawo nyaya dzekufambiswa kwemashoko, ndo chimwe chechinhu chinenge chakati koshei. Tinonzwa kuti vazhinji vari kutadza kuti vange vachibata hama neshamwari kuti vavafonere. Pane zvamuri kuitawo here? Tichiona kuti Econet ndo yakanyobatawo nyika munyaya dzemashoko idzi.
Thank you very much again for that question. Iko zvino taona ichangoitika. Takatumira maengineers edu kunzvimbo yechimanimani nechipinge, zvazvichinetsa kusvikako, uye ndikati inini the first day zvichingoitika, taura chokwadi hatina kutombokwanisa kusvikako. Takanga tawana mahelicopters ekuti tisvike kunzvimbo idzodzo, but there was poor visibility uye kwanga kuchikunaya. Uyewo nyanzvi dzinoona nezve madisaster nemaemergency dzatatishanda nadzo vekucpu vekumaz and so on, vakatiadvisa kuti timbomire panguva iyoyo. Kuchingochena takabva tapinda munzvimbo idzodzi, tikatanga nekuona kuti tichibatsira vatanga tinavo tiri masurvivors, right? Saka tainotora vanhu vanga vakuwadzwa, tichivapinza mahelicopter emanzi nemamwe mahelicopter atanga tahaya isu seEconet. Uye takabva tatanga kuenda pane mabase station edu, idha akanga arohwa kana kuti akanga apererwa nekozi nokuda kwedisaster iyi. Magetsi anga asiri kusvika up to now, nzvimbo zhinji hadzina magetsi ikoko even as we speak. Saka takatanga kuisa diesel magenerators emabase station yedu kuti atange kushanda zvakare. So we have got right now probably about 60% or more of all our assets, mabase station yedu ese ari munzvimbo idzodzo muchipinge nemuchimanimani ari kushanda, they up and running. Tatisisa madiesel and they are running around the clock, so that vanhu vanokwanisa kudii, vanokwanisa kutaura. Tanga tichipawo zvakare foni neairtime kune vese vatiri kushanda nawo from veministry yeurban councils and vecpu air force Zimbabwe Republic Police Zimbabwe Defence Forces vatiri kushanda nawo ikoko vanenge vane need yekutaura tiri kuvasupporta as you know isu we a telecommunications company